tanga tichida kupedza nyaya yehurongwa hwe-stakeholder conference tanga tichitarisa nyaya dzemadesk kawirana kuti 4 na 5 hazvichaiti nenyaya yokuti 4 na 5 ndopatinofanira kugara paproject board inova inoauthorize finance dzinenge dzichida kushandiswa chechipiri ndechokuti tawirirana nemagwaro anofanira kushandiswa tawirirana kuti panenge paine constitution imwe chete iyo yakanyorwa necopac uyezve magwaro achashandiswa magwaro akanyorwa necopac hapana zviya zviya zvokuti nhingi anouya neconstitution yake kana nechigwaro chake hatichabvumira izvozvo saka tawirirana tikapedzerana ipapo sekuona kwatinoita tichaita musangano weall stakeholders conference ndinofungidzira kuti around the 18th asakapedza yedu kunyatsowirirana kuti getacho ndereipi asi chimwe zvakare chakawirirana ndechokuti pamadhocuments anenge achishandiswa apa anenge ari certified necopac
zvii zvimwe zvamungafunga kuti vana vezimbabwe vangada kunzwa pamusoro pegadziriro yemusangano mukuru
nhasi taita musangano wanga wakakosha nevatungamiri vezrp tichivaonesa kuti zvatinoda kuti zvinge zvichiitwa pakuchengetedza runyararo zvakamira sei vanenge vatinzwisisa isu tanzwisisawo zvavanoda kubatsirwa nazvo kuitira kuti vagoshanda basa nemazvo asi chakakosha ndechekuti tanyanya kuwirirana nenyaya yokuti pachengetedze runyararo uyezvekuti zrp ndiyo ine principal job rekudaro.